Ndozvatataura tichiti Britain iri kuona kuti yaakubuda muEU. Yakanga yapesuweda EU, yakanga yaita kuti EU iite zvirango zveupfumi kuZimbabwe ichishandisa land reform program. Asi ichitaura zvisiri zvechokwadi kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights, vanhu havasi kukwanisa kutaura zvavanoda muZimbabwe, manyuzepepa haasi kukwanisa kunyora zvaanoda, mapolitical parties vari kudzvenyerirwa, maelections ari kubiririrwa, kuri kuitwa rigging of elections. Saka izvozvo ndo zviri kuda kuti Britain yaakuona zvino kuti payaakubuda muEU position yaakaisa, because iyo Britain payakaisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe, zvakabva zvaita kuti EU yose iise zvirango zveupfumi kuZimbabwe, nokuti Britain yanga iri member yeEU. Nao iko zvino, sezvo Britain yaakubuda muEU, zvaakureva kuti EU haichisiri kusungwa nepfungwa dzeBritain dzokuti Zimbabwe irambe yakaiswa pazvirango zveupfumi, nokuti iyo Britain pachayo yaakubuda muEU. Saka zvaakuda isusu kuti Zimbabwe tijekesere veEU kuti aiwa, maamuchitungamirirwa neBritain mupanzira dzisiri idzo muchinyeperwa kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights. Zimbabwe iri kuremekedza mahuman rights.
Asika ivo veBritain vamutori vari kuti Zimbabwe iri kutemerwa zvirango nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu ichitonga nedemo.
Ndo anozi manyepo iwayo. Hakuna nyika isiri kutyora, isiri kunyeperwa kutyora mahuman rights muAfrica. Nyika dzose dzemuAfrica dziri kupomerwa neBritain nemaEuropean countries aya. Ndo zvavari kushandisa izvozvo kuti vawane kudzoka kuti vakolonize Africa. Vachitaura maopposition pati kuti muri kukolonizwa, muri kubirwa maelections vasina evidence zvakare. Saka isu tiri kuzviona izvozvo kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti Britain iri kutaura kuti Zimbabwe iri kukadza kubata vanhu zvayo zvakanaka. Tiri kuita wanhu zvese zviri kuitwa nedzimwe nyika dzese dzemuAfrica, asi vari kuona ivhu redu kuti vari kurida, vari kurichochora. Vari kuona zvakare kuti tine potential senyika yedzimwe kuti tive nyika ine upfumi hunoonekwa nyika yose pasi rose, kuti taita upfumi hunofadza nyika yose, hunoita kuti vanhu vose vade kuuya kuinvesta munyika medu.